1994, Pakistan in the International Conference on Population and Development, called Cairo from Egypt. Even this year, the population and development population zero from the same.
Munga Pamianzaniso.
Vanavani, my population, Uti, Vanva, the Chamber of Akawandi, some Nikadao. Vanavani, Uti, Sanka, Sissing, Nikadi, Africa, Vanadi, Kindo, Akawanda. Saka, Munukum Chichanda say, no provider, my services, say, Kunivan, now. And the country has all developed, say, Kabichani has the economics. And Kagandoni has been scarce. I think really because of the no particular saying, what you can do with the first plan of the United Nations, who Bagawir ran up and the sustainable development goals. But by 2030, Bagawir ran up to the try to achieve our measurement.
Asi seja muno onawo se sangano rinenge richitarisa nyaya dzemadzimai nevechidiki mungati muri kufarawo here se United Nations nezviri kuitika uye muri kuona nyika dzichikwanisa here kuzadzikisa zviga izvi
ona kwangu se United Nations Population Fund tinoona kuti chikuita zviri nani asi basa rechiripo rakakura pachikuita zviri nani ndezvekuti madzimai anga ari kufa vari kuedza kubereka vana vavashoma vari kuita vachita vashoma tinoda kusvika kuti izogumira ya zero ndo chimwe saka zviri kuita nani asi tinoda kukumidza kuti tione kuti tingazvitasikire sei tozotarisa futi kuti madzimai nevasikana vava kupinda mumarelationships tinozvikwanisa sei kuti vagone kuwana nzira dzekuita family planning
ko tichitarisawo muzimbabwe zvinhu zvakamira sei
nyika fanana na zimbabwe chinonyanya kumeka ndechekuti chatakuona nyaya dzevana vachiroorwa vari vana zvakukwira futi saka tinoda kuona kuti tingazvichinje futi kuti vana vaende kuchikoro vasapfumidze kuroorwa kana kuroora kuti vanyatsogona kuwanawo nguva yekunge vari vana vadiki vachinyatsopedza kuchikoro vozoonawo kugona kuwana mabasa ari nani
pane nyayawo yemhirizhonga mudzimba kana kuti gender based violence zviri kuita zviri nani here kana kuti dambudziko iri radzoka zvakare
zviri kuita nani but takaona pacovid kuti zvakatanga futi zvemhirizhonga mudzimba kuwana vana vachiroorwa vari vana vadiki pamwe zviri kubatana nekuti vanhu vari kushaya chekubata mudzimba mari iri kunetsa saka ndo zvimwe zvinenge zviri kukonzera kuti vana varorwe vari vana vadiki and vana vachiita vana vachiri vana iye pachavo nyika panga zimbabwe tinotarisa futi nyaya yeHIV AIDS chiripo kuti hazvo atinoti maprevalent rates saka vanhu vari kubata chirwere vakuita vashoma asi chaida kuona zvaazero and vanacho chirwere vachivanga vari kunyatsozvichengeta vachitora mishonga dzavo vachionawo kuti havainfekte vamwe vanhu saka ndo chimwe chatinotarisira futi panyaya yeHIV AIDS